Itaita ola hama zangu, tadzoka, ndino mgamchira mchirongwa chedu, cheve chidiki, uhlelo The Connection, lilami, ndine mi, iniwenyu Mike Hove. Lamhlanje, today is Tuesday, the 26th of March, 2019. Zulukandaba, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwaba, chao, uhlelo The Connection. Lilami Mike Hove, lamhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our Youth Forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth-related. Asinasi mchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvina kumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu yatofarira zvikuru, nyika yedu yeZimbabwe. So Zimbabwe, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202619207. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202465 0318 tirikutevenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave, short wave, uyezve tiripo pa 4930 njalo ku 6065 and 15460 kilohertz. Abafisa kusibukela ku internet sikhona on our three web pages: www.voashona.com, www.voaintebele.com, sikhona njalo ku www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasine Twamata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo, if you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana Mahats, share the program. Lingene lani uhlelo. Join us tonight, Zimbabwe Muhle. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe muhle, pindai mchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Thank you, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1202465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3, BigMyke3. Hey,
Nansi ingoma eka DJ Skiver uti imali yekolo. Shout out to DJ Skiver for letting us use his song. And shilo ngati at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to us corner on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele njalo ku VOA Studio 7. Nukutuona ujunju. Ato tanga kufaya kushona vanu. Arukutu kanda manaya na manamba. Nibona kukasiletu ele VOA Ndebele. Gulo umnumza na umlala zilaya. Usifagili nombolo zake. So we're looking forward uku kukisana lamni. Goto sulugandaba earlier on, I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManikaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far uhulumende ushilo wathi as we speak abantu abayi 172 have passed on. Uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter, and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muthle, when something tragic like this happens, ening labantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping abantu ngale eManikaland. Welcome, joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe, is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital, and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping abantu ngale eManikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Michael. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in eManikaland, tropical cyclone Idai. Came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in eManikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital. And next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group, mm-hmm. who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys, mm-hmm. and we observed most of them was having acute stress disorders. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who were present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support centers. Some of them are actually walking because that's a free and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in. And we also sent a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So, and we have quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you, seeing as though you guys are on the ground, what is your assessment on things that are happening in eManikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say it's a post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress, mm-hmm. because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give the example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is also a big trauma. So we can't say it's a we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of the people are having lots of emotional distress, acute stress disorder. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, yeah. So it's very early to diagnose, mm-hmm. actually. But we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School. when our reporter reported, she mentioned that that is one of the places whereby you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Wanda family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are walking in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The other services are open for everyone, like even family member, any friends, anyone who is affected, they are welcome to come. I'd like to mention, if someone wants, like, registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something: is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people
that
if they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Thank you very much. Thank you.
All right. Zulugandaba Lemzwile u Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale eParinyatwa Hospital eHarare. Yena u Dr. Ngumunye ozabe. She's heading olunye uhlelo olenjongo yokusiza abantu who have been affected by uCyclone Idai ngendlela esijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally. Ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo ngezinto ezijeneyo. So yena uDoc bayasho ukuthi bona they're setting up a center ngale eManicaland lapho bazabe besiza abantu in Manicaland bebanikeza i-counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last? Uphinde washo ukuthi hayi, ngombono wakhe ubona ngani njengoba kulama division 3 in the program, ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between six months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course, uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulukandaba lithini ngodaba olukhona egudwini plus 1202-619-2077 number yathi nayo kanamshila uthi fonera. Asambe nemakhasini ethu amathathu ku-Studio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho usungani uChisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sabona Chipo. Magadi yenyu my Magaya. Sibusisiwe Moyo saying greetings watching from Pretoria. So ngiyezwa njalo ukuthi my second guest, who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School, is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa magadi yenyu baba. Aiwa, trukufara, trukufara. Asito tanga tishiti nema tambuzi koka baba zwa. Aka itika uko kumanika leni kwa muri. Zino chikisa.
Aiwa, aka uniko.
Sezo muri ipo ipa po pa ground and you are based in Chimanimani. Ndauti Chimanimani, kumanika leni. Are you able to walk us through what happened? Muswa 16 apo vanu waka wanda waka muka wachungo wachisanga na ne dutumpengwe.
Muswa 16 not actually happened. Kwaka naya, tako katangongo naya mvura yangaika wanda maskati emswe Friday. Then around 7, intensity mvura yaji bea wanda. Kazo kutipataka zosara kunorara, kutivana waka ngoenda unora kaska urara na utukua kuchinaya. Then tese chibatango tia okay fine, kazi mweno unorara since being inside was the probably the safest way. Around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Though on my side, one of these lights, you know, lasted for quite a long time. Kana kusnama gets. Saka ndora enyanyati mwena rose kuti tikwanise kuonana kuti tokwanisa kubvisana seiko kudomitori kwacho. So I stayed the headmaster, but atobuda chese master tichimhanyira kuenda kudomitori. Along the way, but atosangana na headmaster vari kutoti manyai nelight kuti tikwanise kudini. Kubatran. So as we rushed to the dormitory, which called dormitory, and we were up and it was still raining. But I got in the dormitory. Then this other side, the Daka Sense, the Sakwakwakan was around Vura. The dormitory is divided by a wall. That wall remains a foot in my trunk in Pamsoro, the Shom. So, but I got it to the other side, Raj. No, but I got on a good mirror, like an Akam dormitory. It was almost like Ivurese Matombo, Mamma Macho, Associate Matombacha Bakupi, Sizongo, or Sibu, Akango Zaram Domitor, and Vanangwa, who was Yana Puti, so a trip and Yani on this end, Kakuni Wanang, Toshaya Buddha, and in its section, a dormitory. Papa in Wanang, actually, Mpenyanga, the road to say, where Mudi Motishi Mutibatiri. Panga ari pacho paishe zoto ya mutibatsire papa ino mumwe ndo papa ina ainzi munashe jena takatozo discover later on kuti ndi munashe ndo panga ari so pandakasvika inini papa naamwe sei vanga vatovepo vakamira panga ari paishe zoto sei we mutibatsire but uyu ndi Donewa aide zoto ndi bazina ndi Donewa Mashawa ndiye angakatsikirirwa nechi newo wo yacho it was like yanga yapushwa ye dormitory. Yangu simu chiba enda kuno bi kuno mu tikira ye sasa that anga sacha kwani siku kumuva kubapa gari papa so anga katipa sasa kuti pa ripke japa ndo panga katikiri then makumbo ake esa kavarwa ne madaka ne wo then from waistline yake chest yese yanga kavarwa ne madaka saka pinika limited space ke kuti maikwanisa kuti munongosenza kuti mukwanise kumubuditsa ipapo So we had limited resources also in terms of like it's like oh it takes more than me. Ndoba taka tuma wamwe vana kuti manye kuna wamwe maintenance officer wedu munopiwe sando ne kana axo boza axo taida kuti ticheke I base bed yanga iri pamusoro pake yanga yamutsikirira kuti yanga yazomutsikirira sei yanga iri pamusoro pake isina yamutsikirira but roko rwake ndoro rakapinda mubase make imomo so we wanted to free up the simbi yebase kuti tikaicheka poita futi more space to work on tichiona kuti tingabvisa seiwo yacho iyoyo so tichibva tapiwa aso sei vachibvangu vati padhuze nezimwandi vachibva vacheka vacheka ichibva yabva then we had a little bit of space to work on but then mwananga akavharwa nemadhaka madhaka ainetsa pakuti kana achinge asvika panenge asvika even ndakatotsika mumadhaka imomomo aisvika mumabhiyomu ukakotsika kudai so mvura yeyo inonge yatsika ichiita kuti udzike yaibva yaita unge yadressed yosara rakaita se ivhu racho rakaita unge raakutooma so ndozva zvaitika anga ari iye that mass yeivhu yange iri kumutsikira zvokuti anga asingachakwanisi kudi kufema so that at times aitombodedzera kuti sei chimbondipai mvura
vachizaza
hello
ndaanchikumbirao ndombokubatai for 2 seconds nditore muteerere and then ndichadzoka nemopedza nyaya yacho handisi
it's okay
all right Oh, zvule kandaba liyamuzwa umnumzana uLennon Chizaza is one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School uyachasisa everything that they had to go through lapho babe kijimile impilo yabo vele ngempela ukuthi abavuke ekseni bavuswa ngama students abo bese umnumzana isn't as manga kuhle Hai, hoti ngithatha umlaleli ngathi thole emthereri thinzwe ukuthi iwo varolo tichi nenyaya yathi nayo mgango nasi. Emthereri ari paru nare ndiani?
Uthepo Ndlela.
Ngibani okhulumayo?
Uthepo Ndlela.
Ngicela uphinde mnumzane. Oh, nguthepo. Ndlovini unjani?
Uthepo Ndlela, Uthepo Ndlela.
Oh Ndlela.
Yebo ngisakwenzela.
Oho, mnumzana Ndlela unjani?
Hayi ngaphila mina njani khona ngapho eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale Manica Land.
Yesiya, lati sikhala labo sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but ekusalayo sonke singamaZimbabweni sidingana manje lokhona hayi kwabalahlekeleyo. Labona labo balokuyesa singabani bawo siyathemba ukuthi hayi bazabathola bengendlela e-right
bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu so you grow as a community
ye la khonoko okusokathika sihambanise sekuzwa e-South Africa ngabo kuthe beqale ukufuna ukuvula indaba zemisindo ngapha sithi hayi abazange ukuthi bephole mani bakithi singama-Africans sonke
so awungitshele-ke mnumzana Ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland
hayi abahulumende lokho asikubone ukuthi khona kwenzayo sibe lokuqakathekileyo yes uyabe kwenza two amadona avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawo ezimise sisebenze lokhu na ebusiness wabuva abantu from laphana abasaendaele elinjani ababona ukuthi asize kufinyelele khona izulu esitebholeni but okusalayo sizwile futhi lamhlanje kwizolo lafikezwa khona kuradio Zimbabwe kukhuluma ukuthi ukhona usovuka sibebandlula abantu ngale kuthi abantu be-MDC amelanga bephiwe izinto lazi kulalaba babeyakha izindlu ezina zedaka amelanga bephiwe lutho kumele kuphiwe abantu abayakha izindlu ezina ezesamende kuphela so kuyabe kuyizinto ezinjani njani ezabazenzayo so sidabayekele ukubandlula abantu khona ngapha entendeza so zabo ila kuzenye abantu abathubekileyo ngale akungakhethwani ukuthiwa lo ngangathi lo ngangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani
andlela siyakuzwa amazwi okho okugcina mnumzana ngicela uwunikeze imuli ezilahlekelwe yisihlobo amazwi enduduzo
hhayi kunabo abalahlekelwe yisihlobo ngithi hhayi unkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu ngeke siyidade na singathola ukuthi mhlawumbe ikwenza wakhe indlela athatha ngayo abantu but okusalayo sikhala labo ababekezele bonke labangabonakaliwe bazabonakala bekele endlela ezi-right hhayi sikhala sindawonye asibabandluli hhayi
Ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo mnumzana
hayi nambonge kakhulu ngomfonela
Zimbabwe muhle nangu Tsepo Ndlela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemane calendar andithi ukuchema pamwe chete sezizwaro zeZimbabwe ndirukunzwa zvekare kuti tina umwe mutereri silo munyu mulaleli we have another call ecinweni Zimbabwe is holding and standing together on this one ariparo nare ndiye napo
Moses Masabana
Moses ani
Masabana
va Masamana zviri kufamba here mukoma
zvibo
muri kupi kwacho kwamuri muri kumanikaland ndimi kamuri panyaya ena tiudzei kuti chii chiri kutambika zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikaland kwamuriko
zvinhu zvida zviri kufamba zvakanaka zvii special panhingi pakugoverwana pazvichigova zvakanaka zviri kupindwa pati mukati
saka hamusi kuwana chikafu
hatisi kuchiwana zvoke zvotarisana kuti zvinganokodzera uyo akubvira
asi nezuro wani takanzwawo mp achipinda chirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kunokupanapa pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvaakuda kuchinja
zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havaneauri
asi kwamuri hachikafu hatisati tatanga kusvika
betiri hatina zvatakatora takatobvako nezuro totoona mazita kutotipatipa zvekunyoresana mazita zvaya saka utozomboni kuti chakamira sei chakadikwa
saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamuriko
hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunouko kwaitode kutobatsirwa zvakaita sort of chikafu because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekungoparadza dzimba hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu tete chakaparara
at least hakuna munhu akara
aiwa
tinotenda zvikuru vaMoses nekupinda muchirongwa
thank you very well
nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all emanikaland ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto esanduphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekela ibandla elibusayo ibandla elizana u-PF wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening hayi regai tidzokere kuna vachizaza muchiripo here parunare apo vachizaza muripo here parunare andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line
Hello, I'm still on the line.
Aha, vachizaza, thank you so much. Chiye ndiraimbere henyu baba nenyaya yenyu yamuchitsitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadii.
Yeah, so ndachiti it was when you discovered mwana akatsikirwa newo that's when we looked for a hammer. Then a hammer ichinge yazouya vatatanga kumbotema-tema tichifunga kuti maybe tikatemawo iyeye tikakwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudini kumuvha because yanga ikatsikirira chi like pawestline pakapa so pakutema toona kuti zviri kuramba then tomboyawo mamwe mabig boys mafomfos omboedza kuda kubatsira kuipusha zvazvichiramba so mabig boys vana romeo vana shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment so it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite se akwanise kubuda so it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the wall then having to use my big boys acho ese kuti chi vamuve woye kangomuve a little bit chete anokwanisa kuita free up makumbo ake anga akatsikirwa nepati yewest yake iyeyo so takazokwanisa kuti tatemawo yacho tibva takwanisa kudii kumubudisa but tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bhodha yanga iri padhuze naye ndiani nemumwe anga mumwe acho anga akaita zvekutemwa musoro newindow windowrim rakaita zvekurohwa nedombo bharango nomurova straight ramutema musoro zvekuti vaitoona kuti anga angotongofira on the spot pa pasina kana anything chete aikwanisa kuita so tangu kwanza kumubisa panga katikirwa badamisa futi pachi pamsore papo then mumwe acho anga ari padhuze na Daniel wataka kwanza kuseva takazongoti ngatimirire kuite kuite light tizokwanisa kudi kumubisa so takazongonoti vana vese bosa tikuziva manheru kwakusingaoneki kuezeki ichi chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobuda emadormitories tombonorara kumaclasses saka tatoda mafomu ani ese matranga avo mabedza avo ese sinzanga destroya mudormitory mao vatango tingachisheya chichende munosheya nemafomu 2 3 and 4 saka pakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni dzatsoni discovered kuti pange paitika yakaita landslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nerabo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti zosangana nezvatakasangana nazvo usiku yemusoro Friday uyu.
Wow. Saka chinudzaiwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsira imi sezvo just based on what you've described right now, it's very gruesome, it's very scary. I can only imagine what a form 1 form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen. Like you said, vakano shamwari dzavo dzichishaya based on the incident. Muri kugamuchira here chirongwa chavo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu.
Program yekuti munhu wese anga achibatsirwa, I think it would be very beneficial to everyone, especially vana vakaita go through that experience, especially having it to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help, then part of Sunday until 4 o'clock when told kuti chiendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kupi paskyline. Unfortunately they didn't receive the help, but azongorara futi mugomo imomo tozobuda muse Monday. So that those days ese tumera ndaichi ichiwedzera. And even also to the other teachers, there were points like when we said, ngatira ndaiti mira help amwa kuti aiwa ngatichi zvitsvagirei our own source of help. Saka we would find kuti those disagreements in terms of like what to do next tisati tawana help yanga yapatopfuma yanga yaexperienza munhu ari kupi ari kuchikoro. So I would actually feel kuti any at this moment, any help, you know, kwanza vachitira vana, my teachers, and everyone who was within the school premises, I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane mumwe muteereri ndiri kutoverenga mamesaji edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rake anonzi Sibosi Siwe Moyo ari kuti I can't hold my tears, hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster, hanzi munhu wese everyone must help those affected. Hazvina basa kuti uri webato ripi MDC Zanu kana kuti chii, hanzi hazvibatsire, hanzi zviri kuitika izvi, hanzi nechindere vati loku kubuhlungu zvinorwadza zvikuru, hanzi aiwa tofanira kubatana nenguva dzino idzi. Munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo?
Nungu wachipango yakadaro anenge achichema neni ende vanenge vakatarisirawo kuti munhu wese anga achikwanisa kuwana yope, nokuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma. Yope yatanganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana yope iyoyo, nekuti vamwe vanenge yanga yekuti sei munhu anichagoni kudzokera kuchikoro ikoko, especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinga, yekuti at any time midzizoita mhepo yakawandisa kana rukukanaya rikatsvedza rinodonha futi richidzokera kunopedzisa kana mumabhidhini mamwe acho asara akatyamira. So help is needed, nekuti what is already on the ground is it is fear iri mune vana, and also maybe when that help comes and you know they are changed the way the school was before, you change futi even some aspects of the building, mwana haachaiti kuti kuzokwanisa kudzoka haachaone that previous picture and that part of the mountain yacho pakacherwa pacho pachidzika kuenda kuchikoro paripo futi, I think zvinogona kubatsira futi.
All right, regain the party by Romo watches as I took Zoka Kwamri in 2 seconds and it regained to Romo Mtere.
Yes.
Yes, Ojaluk Solomunyo, Lalilating when it, no Mtere. We have another caller, Ushelo The Connection, Lilami Umaikove, Lamshanje. We're talking about Tropical Cyclone Idai. Arpar Nariapo, Ndian. Mbano connecting when it? Hello?
Mike Marange.
Oh, va Marange magadi enyu. Kumpumalanga uko. Eh, saka mkoma nyairimo imdutu mpengo irakasvika rikaita madiro a Georgina kumanyika lenduko rika kanganisa upenyu wevanhu vakawanda. Hanzi hurumende iri kuti kwafa vanhu 172, hanzi 99 havasi vakavigwa, and then kune vanhu 327 apa vanhu havasi kuziva kuti vachiri vapenyu here, havasi vapenyu here, ndeipi? Imi munoti chiine mazuva?
Indai tangotaura panyaya ndiri kunzwa apo kuti zvanzi vakutanga manyika maziso pakupa vanhu vakawirwa nedambudziko vakutanga kusarura mangi ndevebatoriti. Vanhu vese vakawirwa nedambudziko havanofanira kungobatsirwa sevanhu vakawirwa nedambudziko, kwete ivo vakutanga kushandisa zivo ndevebatoriti ndevebatoriti.
Alright, we are married. Let's just keep the mapa to pass. Mhm, mhm. Murukto wira na namzarem susi Alright, Vamarange, ma phone inenge yakunetsa iyi asi takunzwa zvakanaka. Mapinda muchirongwa, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Zuruka ndaba longo munomzana Umarange, yena uti ngena kuhlelo wathi hayi ngifuna uthinta le ndaba eyokuthi abantu anawo politicizing ukudla ngale manikalend ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo hayi uthi that is a no no, should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizalwane zeZimbabwe the saying goes on, umuntu ngumuntu ngabantu, kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizalwane zeZimbabwe. What's on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. 80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari. Shout out to Zimbabweans abaphile emazweni, ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing ukuthi izasiza abantu kanjani ngale eManicaland. Asi ngathi zokere kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo iri pano nari. Vachizaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tachitaura nenyaya yecounseling. You know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even as I was there, you could actually... What is... The scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain, which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the candling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students they've taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right, regain Ndikubate Imromo. One more time, Vachizaza, Nditore Umomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Ngiyezwa ukuthi sinomlaleli ecingweni kodwa ungalekwe le Botswana. Dumelang papa, okay?
Botswana.
Ke mango oteng ko foneng.
Ke teng Botswana ke jita.
Eh Victor, okay, putwaka.
Eh ke teng ko Botswana.
Eh Victor, wa bua si Ndebele mara o batlo bua ka Shona.
Ke batlo bua ka Shona.
All right Victor, magadi enyu kwa muri ku Botswana ko.
Botswana kuri nani ku
nyairi mgango mainzwa dutu mpengo iri rakasvika rikanoita madiro Georgina uku kumanikaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172 hanzi so far kune 99 vakavigwa asi 327 vari missing havanhu havasi kuziva kuti vari kupi imunotii nazvo izvozvo.
Zvakaoma chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa nhau dzechokwadi zvinorwadza tiri kuchema navo chaizvo nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara saka tai tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro shuwa tinochema vanhu kuzimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyure kupe kuti pane zvinoda kuitika kutongozvibvisa pachavo nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana help, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubva taneta nehurumende yedu. Saka izvi tichikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri tatichikumbira kuti tapindire mapasta vafundisi vedzikereke vechechi pamari nyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana nokuti hurumende yedu chaichaiyoka iye zvinhu zvipa kutotaurwa kupinda mapati pangapinda pati pamunhu washaikirwa panopinda pati yerudzi wakomana pakaoma taikumbira kuti pati imbosuduka mbichana papinde vanhu vechechi vechechi chuwa chuwa ende vechechi vacho dai pakuri kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma wakomana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nokuti hurumende yedu ndeye kunye bhajeti vagonotaura fiwe iriko hakuna nefiwe iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwe wepati mberi
koma NGO hamusikuda kuti vapindawo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nekuti kezvinoita kuti takutonzwa kuti nepolitics ndeya kuti yakutosenza kurati havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, Zita, thank you so much. Nekupinda muchirongwa kelebuka ntate. Thank you so much, ngiyabonga.
Hey, even na ngiyabonga kakuru. Hey, tinotenda zvikuru sano kuti hey, hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurisa. Nokuti hey, chirongwa chitakachiterera kare, tatova nemakore chariwa ikona kutamba. Tichiterera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekuti tsigira vazita.
Tangi kelebuka tata.
Zulukadaba nangu Zita uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe it's time ukuthi i-church la ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle i-aid ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi ay Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help Hai lithini ngalokho kukhona asambene emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jozi or Tambo Airport uyakaya indlovu where are you going uyapi nangu umtsha uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu Thabani Ngwenya uthi volume low hi ngilethemba ukuthi sisebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard i description eka mnumzana uLennon hi izinto azimanga kuhle ngale Manicaland ngathi wone ukuthi vanhu arikuthi chiko pa VOA Studio 7 kukhasi lethu ele VOA Studio 7 Kem Kundla uthi bazitha sadly this is the first time that Zanu PF seizes the opportunity and offer them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens misery uZivanayi Mavunga uthi hello watching nice studio 7 nice to be here nice to be truthful Zivanayi tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa ngike ngabalumlaizelo kasisiwe but we'll read it one more time which I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or Zanu PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. Ufaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is Zanu PF doing this? Ugatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo kontuthu zethunqa. Welcome. Thank you so much ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep faka nama likes, keep writing your comments, faka nama nombolo ukuze silithinte lingene lana kuhlelo njalo lingakhohlwa iphela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo ere parinare. Mkoma Lennon mchiripo ere parinare apo.
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu varikuchema nemi, varikuchema pamwe chete nemi, varikuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeje kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatirana nesu nemagare takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unonzwa washungudze kuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi
ivo vana how are they reacting to everything that's happening I mean this was all happened so quickly in such a short space I can only imagine being what 13 14 15 having to experience such a traumatic events I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head vana ava how are they reacting to everything
actually what happened is we then did a follow up after that and sakumba on Wednesday then last Saturday we are puray takazoita counseling yatakaita I'm sure you could have watched it was a Facebook live nana community radio it was a good experience. Kune iso so my teacher, then kuno vana ni ma parents wakakwanza kuya. Kutio kakwani sango kwa batira mune zakawanda in terms of like fungwa kana kuti kufunga ndokwanga kune unoti kwakwanyanya saka nekende kuti data ngokuridzirana kuti ma accidents anowanikwa and it was a natural disaster isina kunzi yakonzerwa naningi unokwanisa kunongedzera ruoko kuti wewe ndiwakonzeresa zvakati and also the extent of the disaster yakanoreva nokawanda kuma areas ana kopa munanangangu saka takuzovaonesa kuti ndozvakaitika and also pane mamoma akgende kuti like nekuti kuchikoro kwanze kwaitika njodzi yakadaro zvataida kungozvenza pano kuti kunoitika accident akawandisa unogona kuti nhasi manzi kuti kwaitika a bus accident but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwanofanira kunge vachienda kana kuti zvino vachisu chikoro chedu chatanga kuwirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzi wakawirwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Chely so all these examples were being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo pamafungiro awo ivo even majority vanga kutoti ah dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotarisa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa then oita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro ndo maonero endakazviita saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plusvo takazokumbirawo help yemacounselors anga aripo from Childline then also psychologists from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
All right, my last question to you nokuti nguva dzatodyanana takutosvika kumagumo echirongwa is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhorwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility maday scholars angakwanisa kuuyawo here then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt Charles kuchikoro kwavo ndodambudziko rakasangana navo but at the same time St. Charles inosevha a big community yemutia area even mamwe vana vanobva kunana Chimanimani it won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa so vana vanoshaya kuenda kunodzidza I would have preferred a scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro bose tikatasa zvanhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe kuora mangwana remwana anogara muere yemomomo akuda kuenda because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndobadhuze hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana so I'd prefer scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future irambe ichioperator zvii zviri kudiwa pachikoro kuvaka that dormitory rakapwanya iroro kuvaka dining kuda kugadzirwa futi water reticulation system bozlezitis izvozvo zvii pandasvika paground nhasi ndaona kuti pachikoro hapana mvura
vachizazavachizazazvinogwasaubatsira
chikoro chiende kumberi
nguva ndiyo yadyanana zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi neukuru iri so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more and this
thank you very much
thank you so much nangu Lennon Chizaza he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri our last call of the program ari parunare ndiani mapinda muchirongwa uhlelo The Connection nelamiwo Mike Hove.
Makadiko va Mike Hove.
Ndiri kufara ari parunare apo ndiani?
Ndidoera.
Vadoera muri kupi kwacho muri kufonera muri kupi?
Kumanika rend kwamutasa.
Saka ndimi kamakatokanganiswa upenyu na cyclone idai.
Kwedu hedu haina kusvika asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende tekutanga hurumende yakaendesa manpower shoma kuchimanimani nechipinge vaifanira kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko heni chechipiri kubva musi waitika taona idzodzo national mama national broadcasting station ZBC. They behaved as if it was business as usual. Vaifanonga vachienda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued in a normal programs awo ezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndomashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Muri kufara here sezvo zvizvara zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari kuSouth Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno kuAmerica vakatoraisa mari inodarika $80,000 aya mausa aya kwete maRTGS. Muri kufara here nematems ezvizvara zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa nacyclone idai?
Ya izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Anyway, expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvekuitwa nemadiasporia.
Alright, vadowera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Nangu dowera, he's in Manicaland, kodwa utse, mina ngithintwanga. Isikhathi tu Zimbabwe omuhle, kodwa as usual, before we wrap up, mina ngiyazithanda ingoma zami. Lamhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So lamhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupeko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Hanziwa paradza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Chema, Jehovah Marita Padara, Nyangwe Chipinge no Chema, Jehovah Marita Padara.
Waka uya duturi namfura, Ndoku paraza misha yedu. Waka uya duturi namfura, Ndoku paraza zifubo. Ndoku uya dutura ichkisa, Ndoku paraza hama zedu. Hama zaka parara varumewe, Panuku parara semuka. Chino zaka pera varumewe, semazuwa ano, mari pindirai pakadai, ishe pindirai vo pakadai. Matibaya pamoe, nefumo inorwaza, ama atabaiwa pamoyo, nefumo inorwaza, asi atirasa tariro. Atirasa tariro.
Nangu Gift Mahlupeko hanzi cyclone Idai waparadza musha wedu. Zimbabwe omuhle tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda ngatiende kune mapeji edu tione kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndasimuka panapa. Kei Mukunda ari kuti our situation is very abnormal, izvozvi they're busy stealing whatever is left from the government coffers whilst the tension is focused on the disaster. These people are shameless. Apa ndiri kuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people. Vanhu havasi kufara zvichuko wadi. Kei Mukunda abva ati vazita, sadly this is the time that ZANU PF sees the opportunity, and for them everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Kwanelo kwalamhla uhlelo The Connection lilami uMike Hobe, asixoxeni ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3. Thank you so much wapinda muchirongwa, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Mike Hobe, let's meet same time, same place next week.